mining sector in Zimbabwe, in Zimbo, it's not more than a slavery. Vanhu vari kushandiswa senhapwa. Nekuti chirikuitika kumaini ndechekuti panoitwa madeals kana kuti panopiwa malicense ekumaini panonegotiatwa ipapo. Ndoparikuitwa ipapo. Whereby vatungamiri vedu vehurumende vari kunegotiata nema foreign mining syndicates vanoreceiva mabribes. Vareceiva mabribe iwavo. You are free to do whatever you want. I will protect you. Saka muchiona kuti vashandi vakada kuti varatidzire kumamine. Vanounzirwa mapurisa, vanounzirwa maCIO, vanoitirwa sei. Inye kuti mining sector is Zimbabwe. It's benefiting my individuals, not the country.
Ivo vema mining ava. Kana vari kutengesa zvicherwa izvi kunze kwenyika uko nemari dzekunze ma US dollars. Chinozoita kuti vatadze kutambirisa vashandi nema US dollars chii?
Hurumende inoziva kuti hakuna ma minerals anotengeswa nebond kana ne RTGS. Ma minerals ese anotengeswa ne US dollar. And as a result, they protect the mining companies. Inini, the organization I work with, we are trying to mobilize our shandi nema communities to resist super exploitation. And what happens? Pese pavanonzwa kuti community yakati iruda kuita rise kana kuti iruda kuita demonstrate, ma community organizers vanodaidzwa ne the CIO ne the provincial joint operations command. Vanopiwa ma threats kuti we are going to kill you kana makangozviita izvozvo. Saka that's why mining in Zimbabwe, it's a waste of time, it's a waste of life, it's a waste of resources. Because it's benefiting a few individuals,